Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi chitatu gunyana 4-2019. Mirishonga ino ramba ichitika mu South Africa umomuru kurwisa na zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Tichanzwa matambudziko ari kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mu South Africa. Musangano weWorld Economic Forum on Africa unotanga muCape Town kuSouth Africa panguva iyo dzimwe nyika dzinoti Rwanda, Malawi neDemocratic Republic of Congo dzichinzi dzaramwa kupinda mumusangano uyu. Madhokotera emuzvipatara zvehurumende zvinoti Mpilo, Bulawayo United Hospitals, Harare General Hospital, Chitungwiza General Hospital neParirenyatwa Group of Hospitals anoenderera mberi nekusaenda kumabasa. Achiti ana mari dzekuendesa kubasa sezvo zvinhu zvakawanda zvakwira mitengo izvo zviri kupedza mari dzavo dzemihoro. Kanzuru yemutare inokwidza mari dzinobhadharwa nevagari muguta iri, zvikuru mari dzekurapwa muzvipatara zvekanzuru yeguta iri, mari dzekupaka dzimotokari muguta nezvimwewo. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum tina 8 PM tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvisiri zvemunyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.